ndakatyabadzwa sikuru nezvandiri kuona zvichitenderera izvozvo uye nedanho rinoda kutorwa nemakurukotai. Ndiri kudaro nekuda kwekuti ndaisunga kuti zvatakabva mutongi wapuresident Mugabe tichaonawo utungamiri hunoti ukatitonge-tonge wosiyira vamwe, vamweuyawo votitonge-tonge wosiyira vamwe, yobva yaitatsika mune zvematongerwo enyika eZimbabwe. Asi tiri kuona kuti tinenge taramba tiri ipapo pakare patakanga tingori, pekuti apinda pachigaro chekwamutungamiri weZimbabwe haachatodi kubva, haanoda kutobviswa nerufu chete. Danho iri rinotidzosera kumashure zvikurusa.
Vatongogara, munotiwo nedanho ratiri kunzwa rinoda kutorwa iri, tichiona magwaro ari kutenderera mumadande mutande umu ari kukurudzira kuti pawandudzwe bumbiro remitemo kuti pange pachiwedzerwa nguva inogara mutungamiri wenyika.
Tinongoona kuti kunyange zvazvo mutungamiri wenyika vakataura kakawanda kuti ini ndoda kuzorora muna 2028, asi vanhu vari kuona kuti nemabasa akawanda ebudiriri ari kuitwa navamunangagwa, vanhu vari kuti baba rambai muipo pachigaro. Vanhu ndo vari kuramba vachifosa baba munangagwa kuti baba munangagwa rambai muchitonga muri pachigaro. I think president is mad. Many statements regarding the issue of third term of the Anya and suggested that it has happened to that one or other about 6 feet. Saka one, you are making me know that at the end, Mama Wachan, what came up with one, it's not about the president wanting the third term. It's about the people of Zimbabwe wanting the third term. Now, opposition is enjoying the call for president Idi Magata to extend his term. Takaona even kuconference dzakaitwa kuBulawayo ZANU-PF SRChain macocus meeting dzakaitwa kuti baba munangagwa rambai muripo kusvika 2030. Vamunangagwa kuti hai ninge akazozora but vanhu vari kungambowatinesa kuti baba rambai muchitonga. Saka vana vari kuchema kuna baba kuti baba musaende, baba musaende. Ndozviri kuitika munyika yeZimbabwe izvozvo.
Profesa Mukonza, manzwa zvataurwa navatongogara hanzi vanhu vari kuchema kuti baba garai. Zvingaita here kuti baba wabvume kana kuzoonekwa vachityora mutemo nokuti vanzi nevanhu garai?
Vakandemire vatongogarai hama yangu yakanaka chaizvo, asi mafungira vari kuisa pajekereraya handi mafungira akanaka, handi mafungira anotora Zimbabwe kuendesa mberi. Togoti hazvo vanhu vari kuti vamunangagwa ngavaenderere mberi sekutaura kwavari kuita. Ivo vamunangagwa havagoni here kuti aiwa inini zvinotaura bumburo remutemo ndezvekuti ukatitonge matemo aviri womira, inini ndaita pangu, regai ndichive vamwe. Chimwe chandoda kuti nditaure vakandemiri ndichipanana mazano navatongogara nevamwe vari kuZANU-PF nevamwe vari kutsigira pfungwa idzi ndechekuti kubudirira kwenyika hakufani kuiswa mumaoko emunhu mumwe chete. Nyangwe murimo muZANU-PF imomo, vashaya here mumwe anogona kungouya achiita zviri kuitwa navamunangagwa kana kuita zvitori nani?
Ratongogara, mubvunzo uyu
mubvunzo wakanakisisa iwowo. ZANU-PF kune bumbiro remutemo, kune macongress atinoita after 4 years tagoenda kusarudzo. Kana aripo anofunga kuti ini ndinoda kubvunza vamunangagwa kuti ZANU-PF mune dhemokrasi nokuvaya vamunangagwa vaine dhemokrasi, munhu anongotaura pfungwa dzake hakuna anombunikidzwa. Saka pane vanofunga kuti isu tinoda kupinda pana baba munangagwa patinoenda kucongress yedu yeZANU-PF ya 2027 anokwanisa kuuya akahwinawo ndiye anotungamirira. But nemamiriro akaita zvinhu izvozvi, vanhu veZimbabwe ndio vari kuti baba munangagwa rambai muchitonga ufoni ZANU-PF kotozvise nyika yose iyo munangagwa vachitoda.
Muzvinafundo Mukonza, nyika ine kwaingaenda here tichionawo kuti kana vanopikisa vari kunzi vabatanawo zvakare neZANU-PF mukukurudzira kuti vamunangagwa varambe vari panyanga?
Vakandemiri, mubvunzo wekutanga kubvunza ndewokuti ivo vatiri kuti vanopikisa vanopikisa here zveshuwa, nekuti maonero andinoaita inini ava vangovo vamwe chete nevekuZANU-PF.
Ratongogara, zvinosiya papi remangwana izvi. Imi ndimi vari kunzi vechidiki, remangwana riri mumaoko menyu. Inhaka ipi yamuri kusiyirwa?
Inini zvemaoni yandinoita kana vazhinji vanhu vataura zviizvo zvinenge zvasarudza vanhu. Ndisaka vanhu vachienda kureferendamu kana vazhinji vachinge vapasisa mutemo zvinhu zvakureva kuti ndiro danho ratatora sewana weZimbabwe inenge tida munhu mutete. Oh, yamangwana redu, we take responsibility as we say it again.